Umwe wevakavhiringidzwa hutano hwavo ndimuzvare Tabith Bobo, avo vanogara kuRutendo Township muKwekwe. Muzvare Bobo vakaoma mutezo vari pabasa kuNamibia, vakatozodzoka kumusha makore maviri apfuura vari parute. Muzvare Bobo anoti stroke yakaita zvokuvanyangira nokuti havana kumbofungidzira kuti kutemwa kwavakaitwa nemusoro kwemazuva maviri ndiwo waiva munongedzo wechirwere ichi.
Chirwere chinongonyangira usingafungiri, asi iye zvino chatonyanya ende nemhaka yekuti hatinyanyisi kuongororwa chinongokubata usingafungiri. Inini zvandakaita ndezvekuti ndakangotemwa nemusoro, ndakaswera temwa nemusoro waingitemera kure kure, saka ndangozvitora sekunge musoro usina basa. Ndobva ndangotsvagawo painkiller kubva ndano, nekupisa kwakwaita ndakangofungidza kuti kudai zuva, ndobva ndanozama kunwa mvura yakawanda. Bandarara sasina kubatsira. Chifumi chacho ndakamuka mukamusoro kaya karipo futi kachirovera kure kure. Saka ndakazongoti ndiri bhizi kuita mabasa, ndakangozwa miri wangu kuneta pera simba ndobva ndatodona. The next thing ndakazongoona ndapasi, handichakwanisi kuti ndifambise rutivi rwangu rweruboshwe. Ndakazama kuti ndisimudze ruoko rwangu rwekwaleft zvikaramba, gumbo rekulefti zvikaramba. Saka ndakazokurumidza hangu kuwana rubatsiro pandaendeswa kuchipatara. Ndipo pandakabva ndaitwa matest maX-ray, ndipo pandakaonekwa kunzi ndanda stroke ndikaafektika left side wrist.
Muzvare Bobo vanoti dambudziko guru ravakasangana naro vadzoka kumusha nderekushaya mari yekuAmerica, yekuti vanoona nyanzvi dzeutano dzinonzi mafizioterapist ayo anokwanisa kubatsira kufambisa mitezo yemunhu.
Dambudziko randakanyanyisa kuita inyaya yefiziyo. Mafiziyo ari kudhura. Chimwe chinonyanyisa ndechekuti nekwatinenge tichigara nekune zvipatara zvedu, kuti uchiwana motikari ngakutakure pese paunoda kuenda kufiziyo, mota dzinenge dzichidhura, mari dzinochajiwa dzacho nedzakawandisa. Saka zvinobva zvarema apa, nekuti vanenge vachikudzidzisai zvekuita, ungopesera ungodarika tingozviitira kumba. Ndakambozviita ndikaona ndakutokwanisa kufamba mbichana zvazvaanandi, anda kufamba nekrash. Saka fiziyo inotinetsei, zvipatara zvedu zvinenge zviri kure nekumisha yedu kwatinogara, kumarokesheni kwatiri nekutaundi kunenge kuine maningi mazvipatara, panotoda motikari. Saka kuti uzowana motikari inokutakura ichikuendesa, chero ukati haikombi, dzimwe nguva taimbozama kuaya kombi iyoyo yaingitorera pamba. Zvazvakangorema nekuti vekombi vavo vanototorawo advantage yekuti muri kunida help, vanotokubhadharisai zvakanyanya. Saka vanhu vanongozongopedzisira vaona kuti ndakuremedza vanhu, kuti iwo hausi kusenza apa, uri kuda kumafiziyo iyayo ari kudhura futi. Saka zvinobva zvarema, ndakazongopedzisira ndangozviregedza. Ndozvandakaenda turoso.
Mumwe mudzimai akasanganawo nedambudziko iri ndiamai Anastasia Mukuze vanogara kuZainona. Amai Mukuze vanoti vakavhiringidzwawo utano mugore ra2015 mushure mokunge vatemwawo nemusoro, asi vakaita rombo rakanaka rokubatsirwa nenyanzvi dzakasiyana-siyana kusvikira vave kukwanisa kufamba nemadondoro.
Ndakaita stroke mugore ra2015. Stroke iyi zvakaitika ndakangotanga kunzwa kunge ndaingozwa kunge musoro kwemazuva maviri. Zuva randakazoenda kubasa ndakatoudza vanhu kumba kuti inini handisi kukwanisa kuti ndiinde nemota ndokumbirawo kuperekedzwa. Ndobva ndaperekedzwa. Ndichisvika kubasa ndakasvikonzi kune sangano wekuseni wataita kuseni kokakoka. Tichiita musangano uya ndaingozwa kunge kuneta. Kurwara chaiko hapana chandainzwa chairwadza, asi ndainzwa kunenge kuneta. Ndobva ndakati tapedza kutaura nevandaitaura navo, ndobva ndati ndisumuke kuti ndidzokere kuhofisi kwangu ndichibva ndado. Handina chandakakwanisa kunzwa, handina chandakakwanisa kana kuita kana kutaura. Ndakazotanga kuda kunzwa, ndakanzwa kunge ndiunzira manhu kure kure. Ipapo ndakanga ndato vemuambulensi.
Nyanzvi yeutano inoona nezvekufamba kwemitezo, Dr. Helchers Mbiru Mapinhidze, vanoti zvakakosha kuti munhu wese anenge aita stroke abatsirwe nokukurumidza, nokuti akanonokerwa anogona kutoremara zvachose. Dr. Mapinhidze vanoti vakadzi ndivo vanonyanya kukurumidza kupora kudarika varume.
Takaona ndechekuti vanhukadzi vanopora kudarika vanhurume. Honzereyo yacho hapana nenyatsoziva, asi vamwe vanoti vanhukadzi vanhu vajaira kuchengeta vamwe vanhu, saka vanoda kuti vapore kuti vadzokere kunochengeta vanhu. Asi vanhurume vanofarira zvekuchengetwa, saka vakaita stroke havadi kupora, vanenge vachitoda zvekuchengetwa. Asi zao zimonya ningataura zvakawanda nezve rehabilitation asi zvikuru ndezvizvi rehabilitation yakakosha zvachose ende inofanirwa kutanga munhu achangoita stroke ukazvinonokera rehab hainyatsobatsiri pane munhu akatanga rehab nekukurumbira uyezve munhu akashaya rehabilitation medziro yake haina kunaka iye pachake anotambura nekuti stroke inoremadza uyezve hama nemhuri dzake dzinenge dzaane mutoro wekuchengeta chirema rehab yakakosha.
Dr. Matinidze vakatsanangura zvinoitwa kana murapwi ave kushandwa nekurapwa nenyanzvi dzinoshanda nevanhu vakaoma mitezo yavo.
Physiotherapy inogadzira mafambiro maitiro acho ndo anonzi rehabilitation nechirungu. Rehabilitation inogadzira zvakaita sekuti munhu anomuka sei pambedha, anosimuka sei pachigaro, anofamba sei, magizero, mapfekero, zvese zvekuti munhu azvifambire nekuzvichengeta pachake kana kuti nezvibatsiro zvakaita semichina kana tsvimbo. Saka medziro yerehabilitation inosiyana pamunhu nemunhu, pamurwere nemurwere. Ukaita stroke wakura zvinonetsa kuti upore tichikuenzanisa nemunhu akaita stroke ari pwere. Pwere dzinopora zvakanyanya kunaka pane vati kurei.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Tiripanyanga vanoti vanhu vese vanofanira kugara vachivhenekwa kuzvipatara kuti vaongororwe mamiriro akaita utano hwavo uye vari pamushonga vamwe mishonga iyi semaudzirwo avanenge vaitwa naana chiremba.
Kazhinji tinoona munhu anoita dambudziko rekutaura nekuti kuleft side yebrain ndokune nzvimbo inodeal ne speech inonzi Broca's area number 44. Kana kwaita stroke ikoko munhu anenge asichagona kutaura, asi stroke yaitikira kuright side munhu anoramba achikwanisa kutaura. Saka kutaura kunodependa nekuti stroke yaitikira kuside rit. Saka tinokurudzira kuti vanhu vane mapiritsi ave BP kana vabatwa BP, vane mapiritsi ave shuga kana vabatwa shuga, kana kuri zvibaya vachizvibaya zvinominimiza machances ekuti vanhu vaite mastroke. Tinokurudzirawo zvakare kuti vanhu vadye chikafu chine mafuta mashoma kuti tinoona kuti mastroke anokonzerwa nekuti cholesterol inenge yawandisa mubhodhi. Tinokurudzira kuti aiite 1 kukurumidza kuenda kuchipatara. Akaenda kuchipatara toona chii chakonzeresa stroke, kana iri shuga kana iri BP yomanejwa. Shuga yaya kana ikakontroleka, BP yaya ikakontroleka, then stroke yaya inenge yananiwo, hauchaita mastroke. Tinoona mumwe munhu anoita stroke nhasi ononokerwa mangwana, anoswera mangwana aita imwe stroke zvakare. Saka tikakontrola izvi then takuona kuti hauchaita imwe stroke zvakare.
Dr. Chiripanyanga vanoti vane mitezo yakakuvara vanokwanisa kutadza kutaura nokuti miromo yavo inenge yaenda parutivi zvokuti vanenge vave kutozodzidziswa kutaura sezvinoitwa vana vadiki vachibatsirwa nemaspeech therapist. Ongororo yakaitwa namuzvinafundo Andrew Matenga muna 2012 na 2013 yakaratidzawo kuti vezera rechidiki vari kubatwawo nedenda iri. Profesa Matenga vanoti mari yokurapa vanhu vakaoma mitezo yakawandisa nokuti zvipatara zvehurumende hazvina zvekushandisa zvakakwana zvinozopa kuti vanhu vashandise zvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Chirimudzamiri.